Ini ndini Marvelous Mhlanganya huye ndichiti hei no misoro ye nao zedu za nasi chitatu kukazi 7 2018. Mutunga miri we MDC va Morgan Tsvangirai vanodoma va Nelson Chamisa kuti vafano bata chigaro chavo chekutunga mira bato iri panguva iyo vanenge vachirapwa ku South Africa kwavari. Nyanzvi munyaya dzematongerwo enyika dzotaura pamusoro pekusagadzikana kuri muMDC inotungamirwa navatsvangirai. Zvizvarwa zveZimbabwe zviri muSouth Africa zvotaura pamusoro pegakava riri munyika iyi pakati pemutungamiri weSouth Africa vaJacob Zuma nebato ravo reANC iro riri kuda kuti vasiye basa izvozvi. Varipa mujikandi gere, vano ratizira mubulawayo vachiti, vano dakuti mariza, vano piwa ziwezerwe. Gurukota redunhu remasvingo vaSilas Hungwe, vano ramba kupindura mubvunzo, ineche kuita nemhirizhonga musarudzo. Muchirongwa cheLive Talk na 8 PM, paDiaspora Forum, tiri kutarisa nezvekodzero dzekuvhota, dzezvizvarwa zveZimbabwe zviri kunze kwenyika. Kana mchida kupinda mchirongwa ichi, kana wakutumira mashoko kustudio 7, shandisa I WhatsApp pa namba zinoti 001-202-465-0318. Vanoda kuterera studio 7, tiba tena 7 PM pa masai sai anoti 909 AM, 4930-13860, 6080-15580, ne 15460 kHz pa shortwave mazuva ose. Musakanganwa kuti farira pa Facebook page redu reVOA Shona. Kurudzirai yamanisha mwari kuti dziti farire pa Facebook page yedu.